Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Maere vaudza vatori venhau kuti chibvumirano ichi chakaitwa muchiwande pasina tevedzwe mutemo wenyika. Vati paramende inofanira kuve nechekuita nechibvumirano chekuri pavarimi.
Kana hurumende ichigara pasi ichiongorora ichifanana nemapolicies ayo, ngaifambirane nemutemo, ngaisaite maagreements kana kusugarisana pasi nevaimborima zvisipo paconstitution. Chikuru chiripo panyaya compensation ichikusara kuti hurumende ngaifambirane nebumbiro reconstitution remutemo.
Vati kunyange hazvo bumbiro remutemo yenyika risingasungire kuti vaishanda mapurazi varipwewo, hazvina kunaka pachivanhu kuti vanhu ava vasaripwa nekuti vakarasikirwa nemabasa uye vazhinji vacho havana chekubata.
Ngaiongorere kodzero dzevaimborima kana kuti varimi mafarm workers, vatinoti mafarm workers aiva 4 million, itarisewo zvakare kodzero dzavo painenge ichiongorora nyaya dzecompensation painenge ichiongorora.
Munyori mukuru musangano unomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo bandiko resangano ravo rinomirira vashandi vemapurazi rakataura pakunyorwa kwebumbiro remutemo yenyika kuti raida kuti nhengo dzaro dziripwewo. Izvi hazvina kutambirwa pakanyorwa bumbiro nezvikwata zviviri zveMDC nezanu PF muna 2013. Vati shuviro yavo ndeyekuti pachabhadharwa varimi vachena, vaivi vashandi vavo pachabhadharwawo.
Tinota kuti pakunoita bumbiro remutemo richitaura kuti mafarmers achakwanisa kubhadharwa nemaimprovements, tinoda kuona kuti sezviti zvichaitirwa vashandi vekumapurazi, tinoda kuti ivo also vabhadharwe.
Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende inonzwisisa kutambura kwakaita vashandi vakarasikirwa nemabasa avo pakatorwa minda, asi vati vanotarisira kuti varimi vachabhadhara vashandi vavo kana vachinge vawana mari dzavo.
Hurumende inonzwisisa chaizvo kutambura kwakaita vashandi vamwe vakashorasikirwa nemabasa avo pakaitika land reform, but vashandi kunyanyanyanya avo vanenge vanga vane makontrakts avanga vainawo nevashandirwe vavo vavanga vainavo, hurumende inongotarisira kuti avo vanga vachishandirwa pavanowanawo mari vanogadzirisawo makontrakts avanga vainawo kana paine kontrakts yavanga vainayo navashandi vavo. Saka claim dzamashandi dzinoendeswa ku vashandi.
Pasi peglobal compensation deed hurumende ichabhadhara vachena vakatorerwa minda yavo mabhiriyoni matatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuamerica. Advocate Maere vati zvakakosha kuti zvibvumirano zvakadai zviitwe pajekerere nekuti mangwana veruzhinji ndivo vanozopedzisira vobhadhara zvikwereti zvinenge zvatorwa nehurumende muchiwande.
Saka isusu tatinotoziya ndechekuti hurumende yedu haina mari, saka hatisi kuziva kuti 3.5 billion yacho iri kutaurwa kunzi ichapiwa kune varimi ichabva kupi mari iyoyo, number one. Chechipiri, hatina kuzwa kuti vachapiwa 3.5 billion yacho iyoyo ndeanani, mabvita acho ari kupi. Chechitatu, hatisi kuziva kuti figa yacho ndiani akadecida kana kuti akaongorora kuti ndoo mari yacho iri kuzonzi ichapiwa.
Asi vachipindura mumiriri weHarare East National Assembly, vanhu vemutevedzeri weMDC Alliance vatendai biti muparamende nezuro panyaya imwe cheteyo. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakati paramende yainei nechekuita nezvechipfumirano chekuri pavarimi, vachiti iri basa rehurumende. VaZiyambi vakati paramende ichazodiwa chete kuti itambire chipfumirano ichi kana vakazoda kushandisa mari yekubva mubhajeti renyika. VaZiyambi vakatiwo hurumende haisi kudzorera minda kuvachena, vachiti vanhu vachadzorerwa ivhu. Varimi vatema vemuno vakatorerwa minda pamwe nevachena vane minda yainge yakachengetedzwa nemabilateral investment promotion and protection agreements nemabilateral investment treaties. Chibvumirano cheglobal compensation deed chakasaimwa muna Chikunguru pakati pehurumende yakamirirwa negurukota rezvemari vaMthuli Ncube pamwe nemasangano anomirira varimi vachena anoti Commercial Farmers Union of Zimbabwe, Southern African Commercial Farmers Alliance neValuation Consortium Private Limited. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.